Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wechina, ndira 30, 2025. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Izvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu makumi matanhatu nevanomwe vanonzi vakafa mushure mekubonderana kwendege nechikopokopo chemauto muAmerica nezuro manheru. Zimbabwe yogadzirira musangano wechimbi-chimbi weSADC wakanangana nekuzeya nyaya yehondo iri kuDRC, kunyangwe vatungamiri vashoma vari kuratidza kuzvipira kuuya kumusangano uyu. VaJob Scholar voendesa vakazembe-kazembe nevamwe kumatare vachivapomera mhosva yekuvashungurudza. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanosvika makumi matanhatu nevanomwe 67 vari kunzi vakashaya nezuro manheru mushure mekunge ndege yeAmerican Airlines yadhumana nechikopokopo chemauto pedyo nenhandare yeRonald Reagan National Airport pedyo neguta reWashington DC. Pari zvino pari kunzi pane mitumbi inodarika makumi matatu yawanikwa. Ndege iyi yaibva kudunhu reKansas yakatakurawo vamwe vanoita zvemutambo wefigure skating vemuAmerica pamwe nevamwe vekuRussia. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vataurawo nevatori venhau vakati vari kushushikana zvikuru netsaona iyi iyo vati ingadai isina kuitika vachiti pane vanhu vakatadza basa. Mugozeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata mwe mugari wemuguta reWashington DC uye ari chizvarwa cheZimbabwe vaCalvin Manduna.
Ndingati ndabatikana, zvinhu zvabata vanhu vakawanda muno muDC nemuAmerica nekuti tanga tajaira kuti kufamba nendege muAmerica zvinhu zviri safe, zvinhu zvatisingambofungiri kuti pane chiitiko chakadai chinoitika. Vanhu vakawanda vabatika neniwo wacho west kuti kuri kunzi hapana awanikwa ari mupenyu so far sekunzwa kwandaita, saka zvinhu zvinorwadza tereke.
Tinoona kuti zviri kunzi ndege iyi yawanikwa iyo ichiwanikwa ichidhumana neimwe ndege yemauto vanga vari pazvidzidzo, imi munoona zvichigadzirika sei izvi?
Pasati paitika iyo njodzi, pane bhesi remauto riri mudhuze neairport iyoyo, saka unoona kazhinji kana wakatarisa ndege dzechiuto dzichifamba dzichipfuura, dzimwe dzacho dzinosiya ekuru wenyika, pamwe vanofanira kutsvaga dzimwe nzira dzavanofamba nadzo dzisingapesani nendege macommercial aircraft aya, nekuti kuita vanhu vari kutraina neairport iyi iri busy zvisingaiti airport yacho iyoyo. Ndioni chiri chinhu chakanaka, I think vanofanira kufunga patsva. Mauto vanoita training yavo kwakasiyana, zviri kupedyo neairport yecommercial.
Mungaziva here kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvingadai zvanga zviri mundege here?
Ipapa handiziva, handisati ndanzwa kudaro. Ndakangonzwa kuti kwaive nevanhu vekuRussia nevamwewo vana vechidiki, asi kuti kwava mune zvizvarwa zveZimbabwe handisati ndanzwa.
Tombotarisa semugari weWashington DC, vanhu vakawanda vari kutambira sei zvaitika izvi, uyezve iyo nhandare yeRegan pari zvino yakavhurwa here?
Vanga vachiti Regan vachavhura nhasi makuseni kuma11. Vanhu vemuno muDC vabatikana sekutaura kwandaita, nekuti it's over almost 10 years pasati paitika accident yendege pakafiwa zvekudai. Saka kuti pave vanhu, it's a lot of people, zvavhundudza vanhu vakawanda kuti tarisai nyaya dzesafety kundege uko ende zvauya nguva futi hurumende sekuziva kwamunoita vange vachitarisa kuti vanhu vadzingwe mabasa chiti saka vanhu vari kuti ndozvimwe zvatiri kutarisa kuti musangoda kukanganisa mabasa kumaagency ehurumende anoitira dzesafety maservices avanopa kuvanhu akadai hazidi kudistebwa nekuti teda kuti kamaaccident akadai not only kundege but clean up yacho yaitwa after kuyazotsvaga vanhu masurvivors we need vanhu vari mumabasa vachiita mabasa akakosha
avo vanga vari chizvarwa chezimbabwe chinogara muguta rewashington dc vacalvin manduna vachitaura namavelas muhlanganyauye westudio 7 vari muno muwashington dc Musangano wechimbi chimbi weSADC Extraordinary Summit wange uchifanira kuitwa muHarare nhasi wave kuzoitwa mangwana. Musangano uyu wakatinangana nekuzeya nyaya yehondo iri muDRC. Munyori mukuru weSADC vaElias Magosi vatopinda munyika nhasi vakaita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi vane ruzivo nezviri kuitika mubazi rezveku tikidzana nedzimwe nyika vanoti vatungamiri veSADC vakawanda havasati varatidza kuzvipira kuti vari kuda kuuya kuZimbabwe kuzopinda musangano uwu. Ukuwo mutungamiri wenyika yeRwanda neSouth Africa varikukandiranawo makobvu nematete nezvenyaya iyi. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vari kupomera mhosva Rwanda yekutsigira chikwata cheM23 icho chakauraya mauto eSouth Africa 13 ari muGoma muDRC. Rwanda iri kuramba kuti ine mauto munyika iyi uye mutungamiri wenyika iyi vaPaul Kagame vakati vaRamaphosa vari kutaura mashoko ekunyepa. Mukuzeya nezvenyaya yehondo iri muDRC tabata muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology tikatanga nekuvabvunza kuti vanoona SADC ichikwanisa kugadzirisa dambudziko iri here.
Handione kusangano uyu uchikwanisa kugadzirisa matambudziko ari muDRC nekuda kwekuti iwo mapoka ari kurwisana haasi kunzwanana uye havasati vagona kugara pasi vachiisa pfungwa dzavo pamwe chete kuti vanzwanani vagone kuti hondo iriko imiri.
Takaonawo iyo SADC ichiti haisi kuzodududza pakubatsira DRC kunyangwe South Africa yanga yarasikirwa nemauto pamwe chete neMalawi. SADC ingakwanisa here kuita zvehondo kugadzirisa nyaya iyi kana kuti panenge pachida kutaurirana?
Pari kutoda kutaurirana. Dambudziko reDRC harina kutanga nezuro, rine makore akawanda ririko, iyo SADC iripo zvakare. Saka changachimisa kuti igone kuunza minduro kana kuti yanano pakati pemapato nenyika dziri kurwisana chii.
Munoonawo sei nyaya yekukandirana makobvu nematete kwavaRamaphosa navaKagame?
Hazvibudi zvakanaka nekuti tinoziva kuti vaRamaphosa navaKagame ndo vamwe vatungamiri vane chimiro muAfrica. Panonzi Africa vaKagame vakataura vanoteererwa. Panonzi Africa vaRamaphosa vakataura vanoteererwa. Saka kurwisana kwavari kuita uku nemashoko hachisi chinhu chino misiya dunhu reAfrica riri pakanaka nekuti zvinova zvabudisa nyaya inogara ichitaurwa yekuti Africa pachayo haina kubatana.
VeAfrican Union neUnited Nations vangakwanisa here kugadzirisa dambudziko iri?
Hazvisi kuratidza sekuti mapoka maviri aya angagoni kugadzirisa dambudziko vazuru. Ndinodaro nekuti dambudziko iri rine nguva ririko ende hakuna akanyasoratidza kuti anogona. Takamboona iyaiya nhaurirano dzaida kuitwa kuAngola kuRwanda hadzina kuzvinyatsobuda zvakanaka. Takaona futi nhaurirano dzanga dzichida kutungamirwa navaRuto vekuKenya hapana futi chadzichabuda. United Nations hongu inongotaura mashoko, AU inotaurawo mashoko ayo asi chokwadi chaicho chaicho ndechekuti havasi kugona kuita zvinoita kuti gakava iri rip yake.
Muzvinafundo Rick Mukonza vanodzidzisa paSkwane University of Technology vanga vachitaura vari parunare vari kuSouth Africa. Vanorwira kodzero dzevanhu munyika Muzvare naMatai Kwekweza vesangano reWe Lead Trust uye mutungamiri wesangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vapiwa mubairo nemuzinda weAmerica weAmbassadors Human Rights Defender Award nekusadududza kwavo pakurwira kodzero dzevanhu munyika. Vaviri ava vanogarawo vachisungwa nekumbunyikidzwa vachipomerwa mhosva dzakasiyana siyana. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vaudza bepanhau reBusiness Times kuti hurumende inogona kuzogumisira yatengesa mimwe midziyo inosanganisira makambani ayo nekuti iri kutatarika kubhadhara chikwereti chayo chenyika chemunyika nekunze icho chasvika mabhiriyoni makumi maviri nerimwe kana kuti 21 billion. Asi izvi zviri kushorwa nedzimwe nyanzvi munyaya dzezvoupfumi dzinosanganisirawo muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paDurban University of Technology. Tabata muzvinafundo Mugano kuti tinzwe zvizere.
Hurumende yeZANU-PF yanga yamukana wekuita reduce the debt simply by not acquiring new debt. Nzira iri nyore kuti tipedze dambudziko rezvikwereti. Kumira kuwedzera chikwereti kuita kuti chitakatora kudhara tifambidzane nacho tichibhadhara ichocho apa upfumi hwenyika unenge wachiwedzera saka capacity yedu yekubhadhara inobva yawedzera. 2018 pavakapinda pasi yavanoti new dispensation veZANU-PF government national debt yedu yanga iri around $10 billion zvikwereti zvenyika zvinosangasa zvemuZimbabwe nezvekunze. According to my figures last year, she queried the GDP 21 billion. As my figures are 2024, as a Tabuda. In 2000, my figures are 2024, I just pick up 3 billion. Kuezera, Pane, year last year, 2023 billion. Zureva would the chance what reported would be she queried the GDP 24 billion dollars.
Ko Zegu tengesa mudziyo zvakuitwa izvi murozvoda sei?
Izvi kutengesa maassets izvi haisiri nzira yakanaka. Nekuti isusu tinoziva hurumende mune huori hwakawanda zvekuti tinopedzisira tatengeserwa maassets ese atinawo tosati havarombo. Saka toti uku tine chikwereti uku maassets aridini hatichina afi akakwana maassets acho nekuti vane tsika yekuita undervaluation yemaassets. Tikaona nyika dziri kubudirira dziri kufamba zvakanaka padevelopment yeupfumi hwenyika sechina ma-state owned enterprises ano contributor 60% yeikonomi. Saka zviri kureva kuti nyika inei kuti itoenda mberi tinofanira kutosimudzira pundutso kubudirira kwemakampani ehurumende. Zvino taakuda kutengesa mapadza manje isitiro kuzorima tinozorima nei?
Ko zvinombotaurwaka nevamwe muhurumende umu kuti vakutadza kubhadhara zvikwereti nekuti nyika dzakaita sanaAmerica dzavanoti dzakavatembera zvirango hadzisi kuvabatsira kuti vakanganirwewo zvikwereti zvacho muzvinafundo.
Zvirango zvakabviswa, hapana zvirango zvisiripo. Chechitu ndechekuti chirango chikuru chitakatozvipa ecorruption. Gore roga roga tiri kuwesta mari yosvika $3 billion yekuti dai tisingaiwesti teichitirisa pasaiti tichibata zvikwereti takapedza chikwereti kudhara.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare. Vatereri echino chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye paFacebook mazuva ose. Kana mchida kubatana nesu padande mtande re WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, mutwaga pakanzi VOA show na motifarira kana kubaya follow. Munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu patino kupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana inevamwe na uze Studio 7 zinotema zisina divi iradzakare rekera. Vaimbova miriri wezengeza West mudare paramende uye vave sachigaro wesangano re National Democratic Working Group va Job Scala vakaendesa kumatare vachipomera mhosva vanhu vakavasungisa kuti vavaripe. Vanhu ava vanonzi vatotanga kupiwa masamanisi nezvikonzi zvedare. Vaskala vakaendesa kumatare gurukota rinoona nezvekudzivirwa kwemukati menyika vakazembeka zembe mukuru wemapurisa Commissioner General Steven Mutamba, Major Street Feresu Chakanyuka, munyori mukuru bazi rezvemari va George Guvamatanga nevamwe. Vaskala vanoti varikuda mamirioni gumi nemaviri kana kuti 12 million US dollars yekuti varipwe kushungurudzwa kwavakaitwa apo vakagariswa mujeri kwemazuva anodarika mazana mashanu. Ngatinzwei hurukuro yataita navo nezvenyaya iyi.
Nyaya iyi kubva panakangochenurwa namatare takatanga kufambisa mapepa okuzivisa hurumende kuti makandi mbunyikidza ndisina mhosva yandakapara. Saka ndinoda kuti mundibhadhare upenyu hwangu hwamakatambisa nokundiumburudza serombe mutorongo renyu pamakanga makandisunga namacheni, pamakanga muchindishungurudza muchindirambidza kuti hama dzangu dzizondiona, muchindishungurudza kuti kana chokudya chako chaiko ndisapiwa. Saka taisiyana kumatare edzimhosva kwokuti nyaya iyi inotongwa mumatare edzimhosva.
Muruda kuripwa mari apa.
Isi yatakaisa iko zvino mamirioni gumi namaviri, 12 million dollars yemalawsuits atakaita against hurumende yeZimbabwe.
Ko zvikasabudirira kumatare ekuZimbabwe muchaita sei?
Kana matare omuno muZimbabwe akaramba kunipa justice, mutemo unotendera kuti kana inda kuno mutemo wepasi rezvanonzi international law unokutendera kuti iwe kana washaya justice munyika mako, washaya remedy munyika mako, waexhausta mainternal remedies ose, saka tatanga kuenda kumatare omuno tisati tazvitora kuzvienesa kumatare makuru epasi rino rese. Inyaya yandicharwa segumba kunosvika kumatare ese okupedzisira ari pasi pano anotaura nenyaya dzekodzero dzavanhu. Saka isi nyaya yekumbototamba nayo iyoyi nokuti ndakarwadziswa zvisati zvakamboonekwa nomumwe munhu munyika munomu. Saka ndicharwa semvumba.
Ndiani chaizvo amuri kuendesa kumatare apa?
Mutemo womunyika muno unokudza kundevapi vanhu vaunoendesa kumatare paunenge wakareserwa pika. Saka mutemo wedu isisu unotaurira kuti vakandisunga vachizoreva kuti handina mhosva uye havana umbovo nokuti pavakaya mudare vainyadzisa, mukaverenga marekodhi acho okudare munosvoda kundozvinhu here zvakashungurudzirwa murume uyu sokunge munhu akanga auraya munhu. Saka ndinosungisa avo vakakusunga usina mhosva, avo vakanga vachichutisa nyaya yakanga vachiziva kuti nyaya iyi haina umbovo asi vakaramba vachingokuzvuzvurudza nokushungurudza nokunyima mari yechibatiso inonzi bhero ndichisamba ndiri mutrongo. Saka ava vese ava ndo vatasuwa kuenda navo kumatare.
Vaimbova miri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala. Taedza kubatawo vakazembe vaGuvamatanga nevamwe asi vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi mutauriri wemapurisa Commissioner Ponyati vakamboudza Studio 7 kuti vanhu vanenge vasina kugutsikana nekubatwa kwavanenge vaitwa nemapurisa vakasununguka kuenda kumatare kana kuenda kumukuru wemapurisa. Vaskala vanga vachitaura vari kuchitungwiza.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Kubva zvabuda pachena zvimwe zvikwata zvevakarwa hondo yerusununguko pamwe nevamwe muzanu PF nevemapato anopikisa vachiramba kuti bumbere remitemo rivandudzwe kuitira kupa mukana kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa wekuti varambe vari panyanga kusvika muna 2030. Vari kurwisa kuti vaMnangagwa varambe vachitonga, vari kutowedzera kurudziro iyi vachipikisa kuti vacharamba vachitonga kusvika vapedza zvirongwa zvebudiriro zvavanoti vakatanga. Vari kuzviramba vari kuti vaMnangagwa vari kuregedza uori uchiitika pamberi pavo uye vari kutiwo vose vari kuda kuti mutungamiri wenyika arambe ari pachigaro ndivo vari kuwana chouviri kubva kunyaya dzeuori. Mugozi ane zvenyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nengo dzebato rezanu PF vaDavid Masomere avanozivikanwa nerekuti DJ Masomere avo vari kutsigira kuti vaMnangagwa varambe vari panyanga pamwe navaMalcolm Michaels avo vari kuti vaMnangagwa vanofandira kuchisiyirawo vaConstantino Chiwenga Chimuti. Jonga atanga nekubvunza vaMasomere zviri kuita kuti vati vaMnangagwa vanofandira kuramba vachitonga.
Ichisa inyika yose ichida, inyika yose kunoofe ari kuda 2030 kuda kumbawani kwa laviri vatatu zvekune demokrasi hazvirambi zvinhu kuti isusu vazhinji uri kuti 2030 nekuti vaMnangagwa vagona kugona kwacho kwanyanyisa inodadisa kana inyaya yekugona vanhu vari kukumbira kutichepfuura mberi kuti manyanza kugona.
Regai tinzwe kuna mukoma Michaels, mukoma Masomere vari kuti aiwa inyika yese iri kukurudzira vaMnangagwa
kutamba irindauramba kuti nyika yese ipi ndinoro chizvarwa chemuZimbabwe varamisira nazvo. End number two, nyika yedu iyoyo imbori nevanhu vangani zvekuti we can narrow down a vision or capacity of an individual kuti ndiye angabva apedza sipereki zvekuti vanhu vese they become mazvino as a child development is contained zvekutengaaaniaano zvinhu hazvidaro vari kutotonga izvozvi ana vamutungamiriri wedu vaMnangagwa vatinoda kusemeti vakatotungamirira vachitotorawo kubva uno imomo and ataigona kuti ane chakanaka chaamboita saka hafaniri kubva hazvidaro because politics thrives on continuity tinotandidzana Chimuti. And language here kana kuti vaMnangagwa naachionge chinhuwani sei zvichizonoti uyu ndaramba achienda uyu ndazangano nezvazvo because the vision ndeimwe chete saka zvinombo zadzidziswa neumwe zvinombo zadzidziswa kafiti zvichiitwa neumwe munhu handizvese.
Regai tinzwe kuna vaMasomere, hanzi kana muchiti zvirongwa zvinofanira kuenderera mberi vanhu vari mubato rezanu PF imomo vanokwanisa kungoendesa Chimuti mberi zvisinei nekuti ndiani apiwa Chimuti, ndavachiwenga here, vamuhadhi here kana vaMasomere.
ZANU-PF atinotaura ino resolution number one korinapera muzanu-PF conference ezere kuti vaMnangagwa vavapfuure mberi kuita 2030 saka handiziti ZANU-PF vamoreva ndeiti iyo ZANU-PF yemenemene yakapfuura mberi yeconference gore yapera kubulawayo yakati vaMnangagwa ndizvo number one vaMnangagwa ngavaende mberi kusvika 2030 saka imwe ZANU-PF inotaurwa ndeipi inenge inotaurwa imwe ZANU-PF inotaura opposition here
regai tinzwe kuna mukoma Michaels.
Unoona zvazvinoita vaMasomere, inini handifaniri kusendoda kuexpe zvesterege pamasaisai because hatina 2-3 years ZANU-PF taziva chinhu chinonzi Masomere. Hatigoni kumisa maonero ako but ZANU-PF inooperata necontinuity umwe achibuda umwe achipinda ende ndimbambo kubvunza something kana uri munhu weZANU-PF chaiye Mugabe takamubvisirei.
Pindurai vaMasomere, hanzi vaMugabe vakabvisirwei pachigaro.
Ndizvo ndakati Mugabe akabvisirwei chii.
Zvokuti vaMugabe vakabvisirwa chii kana chii vose vanozviziva but chinisi nyaya iri ndeyongoti vaMnangagwa vagona vavapfuurire mberi.
Saka hatibhoni kuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Takure.
Muno gwadzi wachika na muno gwadzi chaiyo. Amina kama kwa 26 muno gwadzi we. Chicha muno gwadzi wa.
Pana naye mukana kuitira tisa ite dambudziko.
Rega ndidzoke. Respect in the constitution.
Yeah,
ndidzoke. I know my emotions.
Rega ndikupei mvunzo mukoma Michaels. Mataura nyaya kuti imi chimuti chinogona kupiwa kune mumwe munhu. Ndiani wamungatarisira kuti anopiwa muzano PF kana vati vamananga gwa vasaenderera mberi.
Isusu next candidate yedu isusu. Yatiri kunosimbisa. Tichienda kuCongress zvinodiwa nenyika yese. Ndiwa chowenga. Because the first 2 years zvinhu zvakaitwa 2017. And the people must be rewarded on merit. Therefore, vision yanga inayo tete maZimbabwe tichiungana all different races coming together. That's the same vision yatoda kupfuura na ending. And mantra yakuti totisi Zimbabwe yese tichopenga nekuwada is his stance towards corruption. Because corruption is no ya devastation.
Vamasomere, takaona pakabviswa vamugabe muna 2017 vakanga vachitungamira kubviswa kwavamugabe Mauto nevamwe mubato rezanu PF vaiti vamugabe vatenderedzwa nevanhu vane huori. Takanzwa varwe hondo yerusununguko vachinyunyuta kuti vamunangagwa vatenderedzwa nevanhu vane huori vari kungozadza matumbu avo
mukoma jonga
taurai
musunguko sevabiko vakataura nyamukoma jonga vagwe musunguko munhu wane here vanhu vatatu here vangokomberedza tine maovheti chacho panoti wana asociation yakomi iyodo hatizvizivi asociation iriko inozikamwa saa musati ukanganisa utara wachioinda wachioengwa vasavarevera nhema havamo mukati mazvo. Imimi ndi munongoda kurevera ndima ndimbe.
Maida mukoma masombe. Tizwe kuna mukoma Michaels. Mukoma Michaels pindura itinzwe.
Imimi question andoda kuzvika masomero very simple. Kuti masomero the president has spoken on record more than 7 times. Vachiti I want to rest. Kana mwana achiti ndauda kuzorora kuti ndinzi basa raita rakurisa strategy. Zvekuti azvisika pakuti ndirofanira kuzorora and as an elder. Wona wangu wakaita mentor vachifamba nechimuti saka tirikuti isusu kana president vataura unoteerera ani.
Avo vanga vari nhengo yezanu PF vamaoko Mike Rose vari parunare kusouth Africa. Manzwawo zvakare kubva kuna vadavid DJ Masomere vari parunare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Munhau dzemitambo, komiti yeInternational Olympics Committee yatanga kubvunzurudza vanhu vanomwe vari kuzvidza chigaro chekutungamira IOC. Zita reanenge akunda richaziviswa musi wa20 kurume. Gurukota rinoona nezvemitambo muzvare Crest Coventry vari pakati pevari kukwidzana ava uye vakabudirira vanenge vari munhu wekutanga kubva kuAfrica uye mudzimai wekutanga kutungamira sangano reInternational Olympics Committee. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Mhakadiko washamarai newateereri weStudio 7. Ini ndinonzi Cheeseburns vangu ndekuSouth Africa. Ndinoda kutaura panyaya yamunangagwa. Nangagwa chaacharambira ari pachigaro chiko. Paanotanda kupedzisa zvinhu zvaakaita. Zvinhu zvaakaita zvachanganonge dziti ndechipi chaakatiitira. Makangoona wese vari kutaura zvokuti aenze vanhu vatu vari kuti zviri kudiwa nevanhu kuti munangagwa asike 2030. Hakuna vanhu vari kuda. Dzidzo mbavha dziri kuda idzodzo dzakamutenderedza idzodzo ndo dziri kuda. Akafamba achibvunza vanhu chaizvo chaizvo munyika wacho munyangagwa ndasvika 2030 haumboona vanhu kana kuti 30% kana 20% yevanhu vanokosara ndasvika 2030 aripo. Saka isu vanhu veZimbabwe ngatisumuke, hatina basa kuti tibato ripi kana kuti ripi. As long uri mwana weZimbabwe, let us stand and fight this corruption. Yekuti munangagwa harapa bakuda kuchinja constitution.
Masora sei vanakwa majonga, masora sei. Neurombo nemaodhi yedu asika kwanisi kuzvipa zvinhu zvetotaura. Maodhi yedu etikutumirai kumajonga tokupira kuti afambe maodhi yedu tichituzirawo munangagwa kuti dai wasiyanazvo zvekutonga nyika izvi wopano zvigona kwete kuramba vakangonamira pachigaro munangagwa wamudhara wamunhu mukuru sirawo vana vatonge kunamira pachigaro ndokunei dhasa nyika dzavamwe dziri kubudirira yo yakakangoti vavada. Ndazvichinje vanhu vafare kunyika.
VaStudio 7 makadino ashamarari. Ndinofara chaizvo nechirongwa chamunotipa chekutaura zvatinofunga. Ine hangu ndinoti DJ Masomera uyu ngatikwanire. Unoti vana veZimbabwe vari kuti munangarwa arambe ari pachigaro, vanaani vari kuti munangarwa arambe aripo? Inini zvangu ndiri mwana weZimbabwe. Ndinoti atosiya basa chero mangwana chai chai. Amuke akarizaina because kuona tozoenda maelection ka. Ndikare 2028 tiita kuvara munyika. Zvinhu zvakati mirira kuipa izvi. Nangarwa siya basa shamo. Tomuka watosiya basa iro. Zvano PF hatichatoidi. Dai pambotongawo imwe pati. Tamboonawo zvimwe zvinotevera. Dzimwe nyika dziri kutongwa nemaopposition one. KuZimbabwe yatadzi. Nangogwa siya basa shamwari watiuraya munyika. Ndinotenda chaizvo ndikanzwawo mashoko angu aya muchimaisawo pamhepo. Ndinotenda.
Pa Studio 7. Ya, nhasi ndoda kuti kana mawar veterans vakanditeererawo vachizvinzwawo zvandiri kutaura pano. Vamwewo vari muZanu PF. Ndozviya zvatogara tichitaura kuti Zanu PF yakaipa.
Aiwa, tinotenda vatereri. tasuka kumagumu chirungwa chedu cha nasi nduksi ya mina Gibbs Dube munaoze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.